manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chikunguru 3 2021 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Raichoto, ndichitepenyura chirongwa chino, ndiri kumba, nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvinoi, zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vanhu vari kubatwa nacho chirwere nevari kufa izvino vava kudarika 10 times zvataiona muna March April. Saka zvakakudaidzira kwatiri kuti titore matanho sevanhu. Umwe neumwe wekuti izvo tidzivirire chirwere ichi. Pfeka masiki yako pese paunenge uri mumapublic spaces kuti udzivirire uchengetedze utano hweumwe munhu waari kufamba naye nehwako wewe futi. Ngatiregei kupfeka mamasiki nokuti taona mapurisa kwete. Izvi ndezvokuzvidzivirira nokuchengetedza vana veZimbabwe.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa nechirwere cheCOVID-19 woramba huchikwira munyika.
Zvese izvi zvinoda kuti hurumende ikurumidze ku veneka nekuongorora kuti chii chiri kuitika nemhaka yei vatagwirei nemakambani avo vachiwana mikana yakadaro munyika yeZimbabwe mikana isiri kuwanikwa nemamwe makambani je
vanhu vakawanda vokurudzira hurumende kuti mabhizinesi ava kuda kwashe tagwirei aferesetwe zvichitevera ongororo yakaitwa neThe Sentry vatambi venhabvu muBotswana votambira nemufaro mukana wekudzokera munhandare zvichiteera kumbomiswa kwemitambo nepamusana pechirwere cheCOVID-19 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Uwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira mazuva ose izvo nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti mucherechedzo mukuru wekukomba kwaita chirwere ichi munyika Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
Izvi zvinotevera kufa kwevanhu makumi matatu nevatatu nezuro nekuda kwechirwere cheCOVID-19 pamwe nekubatwa nechirwere ichi kwevanhu chiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi mana nevaviri 1442 nezuro wakare. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati kukwira kwehuwandu nekufa kwevanhu mucherechedzo mukuru wekudzika kwemidzi kwaita chirwere cheCOVID-19. VaMadzorera vati chitsvambe chave kumunhu wese kuitira kudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
Vanhu vari kubatwa nacho chirwere nevari kufa izvino vava kudarika 10 times zvataiona muna March April. Saka zvakakudaidzira kwatiri kuti titore matanho sevanhu. Umwe neumwe wekuti izvo tidzivirire chirwere ichi. Pfeka masiki yako pese paunenge uri mumapublic spaces kuti udzivirire uchengetedze utano hweumwe munhu waari kufamba naye nehwako wewe futi. Ngatiregei kupfeka mamasiki nokuti taona mapurisa kwete. Izvi ndezvokuzvidzivirira nokuchengetedza vana veZimbabwe. Ngatiitei zvimwe zvese zvokugeza maoko, zvokusanitaiza, zvesocial distancing kana tiri mumasupamaketi kana tiri kumusika. Hakuna kubvumira munhu kuti aswedere pedyo newe. Usadye uroyi nokunyara vambuya. Ramba, muudze kuti shamwari sibera kure neni, ngatiti social distancing.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano uye vari mumiririri wechinoi mudare reNational Assembly vaPeter Mataruse vatiwo zvinoshungurudza kuti vanhu vari kuzara kundufu izvo zvinoita kuti vatapurira nechirwere ichi. VaMataruse vati veruzhinji vanofanirwa kutevedzera mitemo inobata COVID-19 uye vagare mudzimba.
Kurudziro yangu chaiyo ndeyekuti vanhu vatevedzere mutemo wakaitwa neWorld Health Organization kuti vasana shandisa mamasi vogara mudzimba no unnecessary movement vesanitiza kugeza maoko zviri frequent and then panyaya yekumakrapa macrowds nyaya yekuti parufu vanhu vachirongozara vachitamba nezvivana zvidiki vanhu vaiti vashoma shoma vanoenda parufu.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Muchiri vati bazi ravo riri kurwadziwa zvakanyanya nekufa kuri kuramba kuchiita vanhu munyika zvichikonzerwa necovid-19. Vamujiri vakurudzirwa veruzhinji kuti vanobayiwa nhomba pamwe nekutevedzera mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 kusanganisira kupfeka mamasiki, vakavhara mhuno nemuromo, kugeza maoko nguva dzose, kusaungana uye kumira mumitsetse vanhu vakatarangana.
Zvereutano hatifarika nezviri kuitika zvokuti vanhu vashayike, asi tinonyanyokurudzira kuti vanhu ngavaende vanobayiwa kudzivirira chirwere ichi, kwozoita kuti vanhu vavose vaite zvinosungirwa ngevanhu vachiita.
Hurumende yakazivisawo nezuro kuti vanhu vafane chirwere ichi munyika yose vava chiuru nemazana masere nemakumi mana nemumwe 1841, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi vava zviuru makumi mashanu nezviviri nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevatatu, kana kuti 52,663. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava zviuru mazana manomwe nemakumi masere nezvisere nevana 788,004, uye vabayiwa nhomba yepiri vakanga vava 564,714. Uwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti neurongwa hwekubaya vanhu nhomba yecovid-19 vanosvika mamiriyoni gumi, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana. Asi nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti pachine mutoro mukuru wekuti hurumende ibaye vanhu nhomba neuwandu hwairi kutaura pachitariswa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kusvika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Vanhu vakawanda munyika vari kukurudzira hurumende kuti iongorore zvakadzama mafambisirwo ari kuitwa mari nemakambani amuzvina bhizinesi vakuda kwashe tagwirei, zvichitevera ongororo yakaburitswa svondo rino nesangano reThe Century, iyo inoti vatagwirei vane dande mutande remakambani anofambisa mari nenzira dzisina kujeka. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yakaitwa nesangano reThe Century rekuAmerica inoratidza kuti vatagwirei avo vanova chipanga mazano chemutungamiri wenyika uye vari hama yava Emerson Munangagwa vanopiwa mabasa nehurumende pasina kutevedzwa mutemo, uye vanoshandisa makambani avo akawanda emuZimbabwe nekunze kwenyika kuita mabhizimisi pamwe nekufambiswa kwemari nenzira dzisina kujeka. The Century inoti vatagwirei avo vane makambani makumana anosanganisira anoita zvemhando dzemoto, migodhi, kutakurwa nekufambiswa kwezvinhu, kutengesa nekutenga zvinhu kunze kwenyika, vanoshandawo muchivande nevamwe vana muzvina bhizimisi kunyika dzakaita seSouth Africa, Mauritius neCayman Islands, inova nzvimbo iri pasi peBritish Overseas Territory, uko vanoisa mari yavanowana kumabhanga ari muCayman Islands. Nzvimbo iyi inoshandiswa nanamuzvina bhizimisi vakawanda kuviga mari dzavo. Sangano revatori venhau vanoferefeta uori pasi rose reInternational Consortium of Investigative Journalists rakaburisa uori hunoitika muzvitsuwa zvakawanda zvinosanganisira Cayman Islands, apo rakaburisa magwaro aro ePanama Papers. Nyika dzakawanda dzinorasikirwa nemari kuburikidza navana muzvina bhizimisi vanoviga mari dzavo munzvimbo dzakadai, izvo zvinoita kuti vasabhadhara mitero yemari dzavanenge vawana. Vatagwirei vanonziwo vanowirirana nevakuru vakuru muhurumende kusanganisira muchiuto nekuvasori pamwe nemakambani ehurumende. The Century inoti muna 2019 vatagwirei vakabhadhara mamiriyoni akawanda emadhora kune imwe kambani yemauto eZimbabwe kuitira kuti kambani yavo yeLandela Mining Ventures ikwanise kutenga zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvekambani yeGreat Dyke Investments inochera platinum pamwe nekambani yekuRussia. Gwaro iri rinotiwo vatagwirei ndivo mukuru wekambani ine zvikamu makumi matatu nezvishanu kubva muzana zvekambani yehurumende yekuvimba Mining House. The Sentry inoti gurukota rezvemari vamutuli ncuve vanoramba mashoko aya. Zvinonziwo imwe yemakambani avo makumana Sakunda Holdings yakabhadharwa madhora ekuAmerica 1.6 billion nehurumende kuti itenge zvinhu zvakawanda zvinosanganisira goridhe, mabhazi, mishonga yekuchenesa mvura, uye izvi zvakaitwa zvisina kujeka. Vatagwirei vanonziwo vakapiwa kana kutenga chikamu chekambani yehurumende ine migodhi yakawanda munyika yekuvimba Mining House zvisina kujeka. The Sentry inoti mapazi ehurumende akaita semapurisa, paramende neanti-corruption commission anofanira kuongorora vatagwirei nemakambani avo. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vati kunyange hazvo vasina humbowo pane zviri mugwaro reThe Sentry, zviri kuitika izvi zvinokanganisa chimiro chenyika. Vati shingava chinhu chakanaka kuti hurumende iongorore nyaya iyi, uye kuti zvirongwa zvese zvekupa vanhu migodhi kana mabasa ehurumende zviitwe pajekerere. Vachiti izvi zvinoita kuti vanhu vasununguke kusima mari dzavo munyika.
Zvinhu zvatinogona kuenge tichiitawo implement zvinobatsira zvakanyanya kuita throw a bit of light kuita kuunza transparency na accountability iyoyo. Saka takaita izvo zvatinotaura zveITI zvinoreva kuti parliament iri involved and my investors acho nemacivil society organizations neiyo hurumende, and zvinosimbaradza ukama nesocial contract munyika nemika.
Gweta zvakare vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti munhu wese munyika anoda kuziva kuti sei vatagwirei vari ivo vega vanowana mukana wekuita bhizinisi nehurumende kana kutenga migodhi munyika.
Zvese izvi zvinoda kuti hurumende ikurumidze kuvheneka nekuongorora kuti chii chiri kuitika nemhaka yei vatagwirei nemakambani avo vachiwana mikana yakadaro munyika yeZimbabwe, mikana isiri kuwanikwa nemamwe makambani nje.
Asi vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti vatagwirei vanoita chitsotsi chepamusoro zvekuti hapana anogona kubata uori hwavo muZimbabwe.
But my biggest worry ndeyekuti level of education and investment nenyaya dzeaccounting nekuinvestigata nyaya idzodzo dziri unbalanced, zvekuti anatagwirei they can employ some of the best brains in this world kuti vaite cover up their tracks. And mapurisa edu tichiona level of investment into accounting education among them, kana nemi munobvuma kuti havafe vakamubata.
Asi nhengo yeparamende inomirira Norton Vatemba Muliswa vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vese vane humbowo hwezvakaipa zviri kuitwa nevatagwirei vaunze humbowo uhwu vachiti vamwe vari kungovenga vatagwirei.
Kana vanhu vane zvavanoziva neumbo ngavanyore to the clerk of parliament, especially pane mari yehurumende, kuti uyu ari kuba mari aka. Zvoongororwa nema portfolio committee yehurumende akawanda, nge zvandata ikomanda agriculture yakauya ichinzi atora 3 billion. Asi tazeya magwaro acho chero chairman biti vakabvuma kuti aiwa kazvatai zvahandizvo, tikatodzidziswa kuti aiwa isu tutakashandisa mari zvakati imwe mari yakaenda kuGMBE 3 billion yataka zitatora yakaenda papi. Saka facts are important.
Vamuliswa vanonziwo vane ukama navatagwirei. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo bazi rezvemari range richiri kuziya gwaro reThe Sentry. Hatinawo kukwanisa kunzwa divi rebhanga guru munyika sezvo gavhuna webhanga iri Dr. John Mangudya vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Hatinawo kunzwa kubva kuna vatagwirei sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mana nevatatu vanyura mumvura yemugungwa reMediterranean Sea kumahombe kombe kweTunisia, apo chikepe changa chiine vanhu vabva muLibya vachienda kuItaly chanyura. Vanhu makumi masere nevana vanonzi vakwanisa kupona munjodzi yaitika nhasi iyi. Komiti inoona nezvechirwere cheCovid-19 muGermany iri kukurudzira kuti vanhu vemunyika iyi vakabayiwa nhomba yekutanga yeAstraZeneca
vanofanirwa kubaiwa nhomba yepiri vachishandisa nhomba dzePfizer kana Moderna senzira yekurwisa mhando yeDelta yanetsa pasi rose. Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinobata nyaya dzine chekuita nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chingamiza ine mufaro vatereri pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki anozivikanwa nezita rekuti Tama. Muzvare Tama vari kushanda ivo vari pasi pesangano remubatira pamwe, sangano rinobatsira iro vanotora zvinodhaka. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Muzvare Tama. Mungatipo nhoroondo yeupenyu hwenyu here?
Takasangana nezvakawanda. Kutanga takasangana neshamwari dzakaipa dzakandikonzera kuti ndizopinda musituation yekuti tingata kuita zveprostitution zvechihure. Tangata kuba zvakawanda zvekutoti hatingambokwanisi kunyanya kuzi-explaina, but kunyanya kuba nekuvhura.
Wakatanga kutora zvinodhaka zvipi uyezve zvanga zvaafamba sei kuti uzofunga kuti utore zvinodhaka izvi?
Ndakatanga nekutora mbanje. Munguzi yashamwari yaitengesa mbanje vatapinda mu yavanoti ngoma, that's brongo, vatazopinda mutoriro ndanda kutongoputa zvese. Ndakabva kumba, pane zvanga zvaitikawo kumba, saka ndakabva ndabva kumba ndikabva ndanogara neshamwari. Ndaizviita kumba kweshamwari, iyo yeshamwari yangu yacho yaitengesa iwo madrugs.
Zvinodhaka izvi maizviputira kupi? Zvinenge zvichiita mari yakawanda sei?
Zvinodhipenda nemadrugs acho, because kune mutoriro, kune mbanje, kune ngoma, kune dzavanoti skank, kune masanitari, zvakasiyana zvotengeswa panzvimbo imwe chete. Kana uri mutoriro ubva wangopinda ubva wanzi kupinda vanoti mabhesi rinenge riri rumu, ubva wangoziva kuti ndikunopinda mune genga rangu remutoriro, vanoti genga. Kana uchirova mudoro musombodhiya woziva kuti kunopinda murume yevakomana vemusombodhiya. Kana uchirova mbanje kuenda muboys rako ranoziti marasta membanje.
Chii chakazoita kuti ufunge kuti aiwa zvandiri kuita izvi zvekutora zvinodhaka handichada, uyezve uri kubatsirwa nani pari zvino?
Ndakawana counseling kubva kumubatsira pamwe vanhu vemunharaunda vanenge vataura kuti aiwa pane mwana anetsa. Saka ndakawana pamubatsira pamwe ndakaonawo ananti Savana nananti Kiri vakandiita counseling vakandiudza kuti zviri kudistroya upenyu hwako. Saka ndakabva ndazvipira kuti ndikufanira kuchinja kana ndawana munhu anondibatsirawo. Kana ndakabva ndatinda mwana ndakawana munhu anondibatsira ndosikana kwanisa kungese ndichinje.
Kuti usvike pawasvika apa wakatanga kuita sei?
Takatanga taenda kuparenyatukao kuannex kanogara ikoko for 6 weeks. Ndito chipowa mapirisi ekuti tibvise madrugs musystem, because ndaiona zvinhu zvakanga sabrain. Chakangoti ndakararawo nakana nyoka ungofungidzira kuti ndikuroyewa, wagoona kunge brain dzako dziri kutorwa. Takaipa mapirisi aindibatsira kuti ndinge ndamunhu kwaye ndichibviswawo madrugs aya muviri.
Vabereki nevamwewo vakateerera vangazive sei kuti mwana wavo kanawo hama yavo iri kutora zvinodhaka izvi? Vanoona chii?
Haukwanise kudya, pane vana haukwanise kurara. Festimeti haukwanise kurara mwenje kana 7 days usina kurara. Haukwanise kudya, unenge une simba riya, unenge wakuita simba rari kuti kana kurova mai unenge warudhi, unenge ane imwe language yaunenge kutaura. Pane mamwe makomuniketero ekuti unoudza mubereki kuti uchibuda uoneka, unoudza unobuda uchiti hanzi takaenda, uoneka mubereki ikoko instead of mamanda akumbobuda unonzwa muna chiti moms takaenda. It's another language. Language yakutochinja, vanhu vane language yavo ivo. Ndapa second stage zvekuita at a safe house. I'm recovering slow but sure.
Shuwiro yako ndeyei semusikana wechidiki kudai, uyezve zvii zvawakatarisira mune ramangwana?
Shuwiro yangu ndeyekuti ndigokwanisa kuita munhu anomirirawo vanasikana navana vese vane makore ari pasi pe-18 vasingakwanisi kuzvimiririra, vasingakwanisi kutaura, because pane vamwe vanoshungurudzika, kwete because kuti ivo vane vari kumhanyira kumadrugs ikokoko nenyaya yekuti zvoneiva peer pressure kana izvonenge zvichitovanetsa ivo pachavo, zvekutoti pane vasingakwanisi kuzvitaura, but ini ndinokwanisa kuzvitaura, ndokwanisa kundudza, ndokwanisa kuvamirira, because ndochinhu zvandokufungidza ndokwanisa kuita ende ndozvandonzwa mwoyo wangu kuti ndikukwanisa, because ndakabatsirwawo ende ndofanira kubatsirawo, but sikukwanisa kuzviita because tikaona vazhinji vacho vari kutorira wacho vana vari takapa 40 13 years chai unongona akabata vado la short bulb ni light kadi wana vakukipira kuchoti aiwa usi upenchi kwasa kwa explain because wangu akuru wa mtu because vasikuziya ma side kuti ini ndikasazwejika pa lungs angu ndokonongoro ani achataka vangu saipapo
aiwa nguva yedu ndiro yaita shanje tinokutendai muzvare tama vanoshanda ivo vari pasi pesangano remubatsira pamwe sangano rinoshanda nevanotora zvinodhaka. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa kuenderera mberi kwedambudziko rekuurayiwa kwevana, vana vadiki vachitorwa mitezo yavo nevanhu vanenge vachifungidzirwa kunzi vari kushandisa nyaya dzemishonga. Kuti tinzwisise nezvedambudziko iri uye kuti ringapedzwa sei, taita hurukuro nasekuru Prince Mutandi Sibanda, vanove munyori anoona nezvedzidzo muboka reZinata. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu sekuru Sibanda. Aiwa, tinoimba kuti vateereri vapenyu. Sekuru, tiri kuona nyika iri kuramba ichisangana nedambudziko rekudeurwa kweropa zvikuru revana vadiki vari kuwanikwa vaurayiwawo bviswa mitezo nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamungataura panyaya iyoyi sekuru?
Tingati nyaya iri kutotirwadzawo kana isu semachiremba kuti uyai kupinda iyoyo kuda kuti vanofunga kuda kuti vapfume nekuti fungai kuda kuti vashandise mabati evanhu mukurapa. Isusu sangano reZinata hatitenderi kuti vanhu vanga vachishandisa mabhodhi pati kasi tiri kuona kuti kute n'anga dzinenge dziri kutuma vamwe vanhu futi kuti vatreti mabasa yavo zvekuti nanga dzizvisi totoona kuti hatibvinde musangano reZinata vanoshanda vachishandisa mapasi evanhu kasi mukuwanda kuri kuita zvinhu tiri kuona nyaya tiri kuenderera mberi tichiwana ichokwadi ichocho.
Asi sekuru, pane kuunganidzwa kwepfuma kungapfuura here kushanda nesimba uchiburitsa dikita? Pane mishonga ingaita kuti vanhu vaite mari here?
Izvozvo kazhinji tikisi totarisira kuti munhu unosevenza kwete kuti uroyi unanga uroyi watinoona muhuro zvokuti unoda kuti ive kushanda kune chinhu kana chikwambo chinokudi chinokonzera mari wakagara inongoka idzodzo wakuita uroyi unoda kuti unoda kuti uwane kushandisa vanhu kuti iwo zviwane. Saka zvinhu zvatisingakurudzire isusu.
Kune vamwewo sekuru zvakare vanoti maprofita vari kupindawo zvakare munyaya dzekushandiswa kweropa idzodzi, kudeurwa kweropa vachiti vari kurapa. Zvii zvamungataurawo kune ivo vanenge vachiita zvechiprofita?
Kune vanga vachiita zvechiprofita isa hatikurudziri tingati mabasa ane chekuita nekuteura kweropa futi uchiita kuti iwo kudziridze kana basa rako ndipa munge panoungana vanhu vakawanda kuti ndiwane mari yakawanda. Hatizvikurudzire hangu kuti izvozvo inyaya dzatiri kunzwa kuno muafrica tiotikodzimo dzatinonzwaona naghana vanenge vatinoona vanokuno varipuwa masimba ivava kuti vamaprofita ivaya vachiita sekuti vakwanise kuunganidza vanhu vakawanda vaite mari. Isusu hatinoona urapi husina kuchena husina kunaka zvino mukwetu kuzinata kuti nemafedhila mafedhilas vane marapiro avo kuti vatovatoraka kuti aiva hatidi zvine ropa. Saka tinovazokudzurinza mamembers vedu kuti vadzidziso yekuti vazive vabude mukushandisa zvinoteura ropa kana izvo kutindira kuti ndipfumeisa hatikurudziriwo kana kupfuma kukadaroko kuti unoshandisa ropa kana kungava mwana mudika.
Imi sesangano sekuru reZinata muri kumboitawo here dzidziso kunhengo dzenyu kanawo nevanhuwo zvavo pamusoro pekuipa kwenyaya dzekuchekeresa vanaidzi kana kuchekeresa vanhu mukutsvaga pfuma?
Kufamba tichienda maprovinsi ese tine maawareness campaign program yedu Spirit of Peace yekuti tichidzidzisa futi nhengo dzedu dzeZinata kuti dzive dzinobuda musangano yedu. Hatitenderi vanhu vanoshandisa chinhengo mukurapa. Ngatishandisei mishonga yatakapuwa naMwari nemitimi yedu kuite zvinoteura ropa. Handizvo zvatinotarisira mukurapa kwevarapi vedu veZinata. saka tribuita ma programs tribu farmers wongu ma province so far takava ma province arugwana ma five saka itisikuita tichakava 10 province yese tishita tiso yekuda kutitichivani nilarapu uiwa wedu kutayo gawaza atitikuona urapu shanti swaro pare munu shanti sae mishonga ya taka puwa namari yu ya tino tikutira urapu wedu saka ndoyo zungu atitikuita sae sanga zoreti nata tikundi tisa ningo tedu chitaura matune yese chitendelera chipatitiso tisendo pamwe chete moka na sikele yese tipise nubu zubuneta mu tichingati isuka na tichitasa jitodoroti uwanga uwi watinga farilo futi sisi wala pilgustati
aywa dinotenda shukuru sekuru sibanda kuwanangwe ya kutawara nesu
aywa musara zaka nagatele nagatele
manga makatere ra kumunyori anona nezvedzidzo musangano revarapi rezinata sekuru Prince Mutandi Sibanda muchirongwa chedu upenyu hwedu umutinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuoneka iyi muchirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Vatambi venhabvu vanotambira zvikwata zviri muBotswana vanoti vari kufara zvikuru nekunyevenutswa kwemitemo yanga yachirambidza kutambwa kwebhora munyika iyi senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vatambi venhabvu vanotambira zvikwata zviri muBotswana vanoti vari kufara zvikuru nekunyevenedzwa kwemitemo yanga ichirambidza kutambwa kwebhora munyika iyi senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Vatambi ava vanga vave negore nemwedzi mishanu vasingatambi bhora mushure mekunge sangano rinofambisa nhabvu munyika iyi reBotswana Football Association ramisa mitambo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Izvi zvakasiya vatambi venhabvu vari pamhene vasina chinovapa chouviri muupenyu hwavo. Asi kuziviswa kwekuti nhabvu iri kutarisirwa kutanga kutambwa muna Nyamavhuvhu kwapatarisiro yakanaka kuvatambi vakaita saTerence Mandaza uyo anotambira chikwata cheBlack Forest icho chiri muDebswana First Division South.
So I think kuti chinhu chinei chiripo kuti titangokutanga kutamba bhora bhoze gore rakarebesa mudara pasina action yamune muchiita saka I think kuti chinhu chitori zvinofadzawo kuvatambi.
Mandaza uyo akambotambira chikwata cheplatinum stars kuSouth Africa nechikwata chikuru muBotswana cheTownship Rollers anoti akatanga business rekutakurira vanhu zvinhu panguva yelockdown muBotswana.
Kana ndichita zvetransport pane motokari dzarandinadzo local dzesimota kurozvi zvekuti vanhu vana pane zvavanenge vanazvo vanenge vachingoshandisa vachitakura vo.
Mumwe mutambi anobva kuZimbabwe achitambira chikwata cheSecurity Systems Morosi Ruzivo anoti akadzidza kuti bhora rinogona kurera munhu kwenguva pfupi pfupi.
Bhora harina hakuna garantie yekuti mara mangwana rinenge rakamira sei. Plus ndopa ndakatanga kuona kuti any moment bhora rinongopera and munhu anofanira kugadzirira kuti kana bhora rapera ndichazova chii because kana rikanzi haridzoke chaizvozvi zvazvingori ndozvimwe zvazvamufunga dzangu kuti kana rikanzi haridzoki haritadzoki kana ritadzoka after 5 years tinenge taapapi pakurarama. So ndopa ndakaona ndikati kunogona kungosiya bhora upanzira uchiri kutotamba unoda kuti utingwarirei.
Kodzanai Machazana uyo anotambira chikwata chenotwane Football Club muguta reHaboroni audza Studio 7 parunare kuti zvaimuremera kuti akwanise kuchengeta mhuri yake nevabereki panguva iyo anga asiri kutamba nhabvu.
Zvanga zvakaoma kodze taitokona kuti tochengeta sei mhuri apa unoziva vanenge vane vana futi vana they won't understand kuti zvichizi kuti vanenge vachida futi patable saka isisawo zvakaoma. Zvanga zvakaoma tovana lai zvanga zvakaoma.
Mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata cheTownship Rollers vaZakaria Muzadzi vanoti vatambi vebhora vakafanira kuziva kuti nhabvu inofanana nemuenzano uya achienda. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town Botswana ndini Shingirai Madondo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. musakanganwe kugara makapfeka mamask enyu nguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko uye chiri kuuraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Rachoto ndichitefenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.